very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 Live Talk on Tuesday, January 13th, 2015. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kips Dube.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about the opening of the 2015 school year.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voandebele.com.
Currently, we have received the report from our members that the country accepts their workplaces, mostly in the rural areas where the rural government of Zimbabwe is administratively active due to the floods.
Kulonyaka into ehulu enze ngokhulumende ayisilungelanga ikakhulu thina abasebenzela uhulumende silokusola futhi siyakhonona ezinhlizweni zethu njalo simelele amabonus esingakwazi ukuthi azangibuya sikhathiwani amafizi abantwana asimelele ukuthi siwabhadale ngoJanuary kodwa asilathemba lokuthi azabuya kumbe awasozabuya so hayi into esiyenze ngokhulumende lonyaka sure asiyithakazelelanga asifisi ukuthi kuphinde kwenzakale into enje futhi
Kimu kutoita tsagurudzo izodzo because muzwa nhasi tangatangowana umbo wakachibva kuma members edu especially kuma Nikalandi province but sesangano through department redu education and research tiri kutsagurudza nekongora kuti zvinova zviri kutsagurudzo zvipi.
Once again, thanks for joining us, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are going to talk about the opening of schools today.
The new school year opened in Zimbabwe today with some parents complaining that their children are being turned away for not paying school fees. And some rural teachers also complained that floods have paralyzed the road network, making it impossible for them to travel.
Zimbabwe's education system was once viewed as the finest in sub-Saharan Africa, but has become a casualty of the country's economic collapse and political infighting.
What are your views on these issues? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. 2077. You can also send us a message on WhatsApp. Our number is 1-202-465-0318. Yeah, for it.
Onguka hama zadiwa nasi. Tutauti tinge tichitarisa. Nenzwe kufurwa kwe zvikoro. Tichitarisa. Zvikuru sei kuti vabereki mukukwanisa here kunge muchiendesa muchiendesa vana kuzvikoro mauniform ari kutengeka here uye murikwanisa here kubhadhara maschool fees acho ari kudiwa tinoda kunzwa kuti semaonero enyu zvii zvingaitwe nehurumende kuti dzidzo idzokere paya payanga iri kare pekuti Zimbabwe ndo yaiyemurwa nenyika dzakawanda pasi rose vanhu vaitombobva ku London Gibbs kuyazodzidza kuzvikoro zvakaita sana Peterhouse kuZimbabwe nekuti zvikoro zvanga zvakanaka vamwe vana vachibva kunana Botswana kupi kupi vachiuya kuma university kana ma college emuZimbabwe Gibbs
kunjalo blessings zvoloka ndaba ndingalichona njani tina ngapha isitshone kahle sibili so udaba lethu esiqoqa ngalo namhlanje sikhangela ngokuvula kwesikolo. Siwasi zikolo zivuliwe sibili namhlanje njalo abanye abazali bathi okuhluphayo ukuthi ke ischool fees sikhuphuliwe kwezinye indawo sizwile njalo ukuthi kulabanye ababalisi abangenelisanga ukuthi befike ezikolo ngenxa yokuthi indlela zihambeki nxa umuntu ezama ukuthi uyafika khona esikolo athole ukuthi imfula lokhu ingazani igcwele kube sekuphinde futhi kubuye ukuthi kulabanye sibili abathi kukhanya ngazani kuyaba nzima ukuthi bathole imali yeschool fees. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi kambe lithini ngodaba lolu. Ye, lisifonele khona manje inombolo nansi 001-202-619-2077. Zayiphinda linombolo 001-202-619-2077. Ye, lifone khona manje ukuthi sixoxeni Yeah, as you can afford.
And Gibbs, I think we have our guests lined up. First, we have Mr. Brighton Makunike, National Coordinator of the Rural Teachers Union of Zimbabwe. Mr. Makunike, good evening.
Good evening. How are you?
I'm doing great. And I think we also have Mr. Vumani Ndlovu, who is the Coordinator, Rural Communities Empowerment Trust. Mr. Ndlovu, good evening.
Good evening, sir.
Thank you so much for joining us. Gibbs, you can start the ball rolling.
Yes, we'll start with you, Mr. Makunike. Tell us about the situation there concerning schools opening today.
I can safely confirm from our general survey today, a school opened, that there was a lot of chaos in some schools with some parents still in the process of securing places for their children. We also have a problem, some challenges where those children who say they've not paid school fees were being returned home. We also had problems with the educational professionals who are applying their trade within the rural communities who have failed to access their working stations due to poor roads cut-abouted by the rains which we have witnessed for the past 2 weeks. And in some instances, also some rural professionals who failed to attend to work as a result of, you know, the unavailability of inhabitable sanctuaries in their working stations. As you know, that in some instances we have got teachers who are actually living within the communities, and some of them, they are still teaching in open houses, grass stage yards, and so forth. So there was a lot of chaos within the education sector.
Thank you so much, Mr. Makunike. Mr. Ndlovu, just tell us, what were you observing today on the ground?
Okay, thank you very much. In Bulawayo, what we observed was that there were long queues with many parents trying to buy school materials for their children. This was a clear indicator that between the closing date and the opening date, parents had no money to purchase the required school material for their children. So we saw a lot today trying to get those materials. An indicator, again, of a lack of preparedness on the part of the parents, which also shows us that they were facing, or they are really facing, some financial difficulties. So we gather also that in some schools, especially in the rural areas, there were no turnout of Form 1 and Grade 1 children. This was because of the fact that these people will naturally require new materials. They start their grades or form materials such as uniforms, books, etc. So these are some of the challenges that are being faced by the parents mainly. And we also gathered that some parents with children in boarding schools who could not afford to pay full fees and their children turned away. So these are some of the challenges that are really afflicting the education sector as the term has just begun.
Thank you so much, Mr. Ndlovu. For those of you who are just joining us, this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the opening of the 2015 school year. Tinemterere ndiwe kutanga vachokuda makadi. Makadi enyu.
Tinofara isu kana tisiri kuAmerica kamera seiko.
Aiwa ndizvozvo padiki padiki kudya kwendongwe kuri seiko.
Kuno kuri kupisa zvakuzvishavane.
Kuri kupisa kuzvishavane.
Ana zvino kwa kuchipisa zvakaoma.
Aiwa tinotenda kuti pada kuchati naye ikumbotitonhorerei. Nhasi iri mudariro inyaya yekuvhurwa kwezvikoro. Mukatozoti zvanga zvichifamba sei nhasi muzvichavano?
Chikoro chedu chinova chikuru chepagreshama hanga iri batai nevana vabiki vemagiredhi vanonga vachitsvagirwa nzvimbo vava vachidzidziswawo kudzimba nokuzvishayawo mavanga vachiwanawo vanga vaona vabiki vazvinonga vachionawo vane kovhizhin okusvikawo pane vamwe uchiona kuti vari kutambudzika kuona kuti kuchii asi wozongonawo mune vamwe vachitamba vakadaro.
Zvikoro zviri kunzvimbo yenyu zvichavane zviri kukwana here kana muchitaura mavari kunetseka kuwana nzvimbo yechikoro?
Tine dambudziko hombe raratidzika muzuva ranhasi kuti zvikoro zvedu muzvichavane zvishoma sasa zvokutoti unotombopinda nomweya kuti dai uine mari somunhu waigona kuvakawo zvikoro zvinoita kuti vanhu vakwane nokuti vazhinji vemafomu 1 nevemagiredhi 1 vachayanzima.
Ko zvanga zvichinzi vadokora vanenge vakuita hot sitting yataimboita kudhara yekudzidzira pasi pemuti zvingabatsira here?
Zvinhu zvinenge zvichiitawo kungoti dambudziko riti sekuti rereke asi hazvibatsiri nokuti hakuna mwana anofara kudzidzira pamuti umwe ari mukati meclassroom. Kune mvura inoratidzawo yataudzwa kuti ichange ichinaya masvondo anotevera aya vana vanonayiwa zvirokuti vana ivava vanova vane dambudziko guru kuti kudzidzira panze hakubatsiri. Chatinokurudzira hurumende yedu yevadokora semukuru uri kutarisa kunyaya dzeeducation ngavazame kuti zvikoro zviwedzere sezvepopulation yevana vari kuenda zvikoro yati wandewo.
Tichitarisawo nyaya yemaschool fees zvakamira sei? Pane vana vamuri kuendesawo kuchikoro here vari kubhadhara mari?
Chikoro chedu isu chehurumende chegresham school iri musavane school fees yacho $25 haina nyaya kukosha zvakanyanya toita masecondary schools atinawo pekuti ndinomwe ari kuenda kuchio chibhazi hazvina kunyanya kudhura zvakanyanya school fees dzachona dzakadzikira asi dambudziko ripo ndokuti dhora hariri kubatika muzimbabwe.
Ko mabhuku aripo here pachikoro?
Ndo dambudziko hombe ratiri kusangana naro ratinokumbira vadokora kuti dai kuri kuti vakateerera pachirongwa chenyu zvivaitibatsira zvikuru nokuti hatina mabhuku zvachose ekuverengwa kwevana.
Aiwa tinokutendai zvikuru vacho kuda nekupinda muchirongwa chedu uye tikataura nemi zvinobatsira kuti kana taakutaurawo nevakuru vacho tinovabvunza tichitaurawo kuti kwakati kune matambudziko akaita sei.
Ngavatibatsire dunhu vezvishavane tinonyanya kutambudzika nezvikoro zvedu zviri kutibvusera vana vedu shure vana vari kuwanda zvikoro zvikuita zvishomasa uyewo iyo inyaya yekuti indastri hakuchina pokushanda dhora remaschool fees tibhadhare zviri kudzikira zviri kutiremera ngavatibatsira vadokora kana chova chirongwa chenyu ichi tinotenda zvikuru kuti munorubatsira nokutibatsira isu kuti zvinzvike pamhepo.
Aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Ndafara zvikuru kupinda pachirongwa chestudio 7 ndakamira dunhu kuno kuzvishavane ndofara zvikuru.
Aiwa tinotenda zvikuru. Tinozova kuti kuzvishavane kune vatsigiri vedu vakawanda chaizvo.
Aiwa tinogara tine pamhepo inyengoti panowandirwa tinenge tichifedha mamezo kuti tipinde pachirongwa zvichiramba asi tinokudai zvisingaiti nokuti dunhu rino rinorilaya nemi kubva kare nakare tinokutenda ichiti dai mari akuitirai nyasha.
Aiwa nemiwo tinotenda zvikuru ndimunotipasa manyemwe.
Tinotenda
zvangu. Tinotenda. Of course, Mr. Chokudasa, major concern in Zvichavane is that the schools are just too few, and he's saying that many kids were turned away, especially grade 1 and also form 1. They could not find places. So he's saying that the Minister of Education must actually build more schools, and he's also concerned about the issue of books. School fees is cheap. He says in some instances they pay only $25, but the problem now comes when the kids are in class and there are no books.
Yeah, that's a big problem. That's a very serious challenge. I still remember we used to have new books, you know,
indeed,
every time. Yeah.
Indeed, yeah.
So what happened? I don't even know.
It's a problem. Maybe if you
yes,
can go
well,
to...
Baba Jove.
Yes.
Yeah, kati kwahamba njani ukuthi amabhuku agcine ngasatholakala esikolo?
Ngizakhumbula ukuthi amabhuku azatholakale atholakale ngeminyaka ka 2011 2012 lapha ezemfundo zibanjwe ngo David Coulthard owenelisayo ukuthi asose amabhuku abekhona ezikolo kusukela khonapho akuzange kube nalutho mandulo kwalapho uzananzelela futhi ukuthi abazali bona ngokwabo ngenxa yobunzima bomnotho sebevele besehluleka ukuthi bathenge amabhuku ezikolo ngenxa yokuthi ke amabhuku athengwa ngemali zefees ezabe zibhadalwe ngabazali. Ungangena emakhaya ezikolo eziningi uzafumana ukuthi abazali abaningi kabenelisi ukubhadala ifees. As a result, izikolo eziningi ngokufanayo kasoze zenelise ukuthenga amabhuku. Lokho kusitho ukuthi umnumzana uColtart ngesikhathi esabambe intambo zemfundo nguye owanceda kabanzi ukuthi amabhuku abe khona ezikolo. Abazali bona ngokwabo kabenelisi ngenxa yokuthi kungangena emakhaya abazali abaningi abasebenzi abalalutho bathwele nzima. Kungakho ukubhadala isizi kuba ngumlandu onzima kakhulu kibo. Izikolo eziningi zigcine zingaselawo amabhuku. So kathesi izikolo ezilamabhuku zilokhe zithenda kuwona lawana ayedingwe ngu-former minister we-education uColtart.
Siyakuzwa kakhulu ke ubambe khona phunga kajana. So he says the minister, the then minister of education managed to source books in 2011, mm-hmm. 2012. And here he's talking about minister, ex-minister David Colton. So he says parents can't do it on mm-hmm. their own because of the harsh economic environment. Mm-hmm. He says it's totally impossible.
Regai tiende kuna mkuma Donald. Magadi mkuma Donald.
Magadi yo.
Aiwa tiripo tipeo pungwa zenyu ne kunyaye kuvhurwa kwezvikoro.
Ai, zvavhugwa zvazvo mukoma blessing but tazongosora kana nevana manje ndedambudziko riripo.
Hanzi chii chiri kuitika kumasvingo uku?
Ah, mukoma blessing munoona kuti
mukoma Donald dzorai volume yeradio yenyu inenge yakuita maungira.
First day kudzinga vachiti toda maschool fees.
Mhm.
Saka hatisi kunzwisisa kuti apa minista vadokora vakati vanhu vanofanwa kuchikoro apa tichanzwisisi kuti position yegovernment ndeipiko, kuti maticha akaoma musoro here kana kuti hatichanzwisisi kuti chanel chajai ndeipi chajai. Hatichatombonzwisisi mukoma blessing nokuti kana vana vachidzoka mukai kutanga iyo maticha pachauka anopromisawo negovernment mari ichauya achiteerera what more isisi vayo vanodi kunzwawo chikumbiro chavabereki. Iyo vakangova vakanyengeredzwa nehurumende achinzi tokupai mabhonasi tokudai tokudai vachingoteerera one call chinovanoita kuti vateererewo zvichemo zvavabereki chii.
Saka zvikoro zviri kubhadharisa mari mudunhu menyu.
Nomali maprimary azhinji andoziva anongoita ma$10. Masekendari $40 iyo handingangoti zvongozosiyana zvazvo nekuti but hane difference like difference.
Mabhuku ari kuwanika here?
Ma textbook ariko aya akanga sosi vana vakota tarikuta kugava manje manje akasviko zvavo but tongozotionei ngoti pamwe vamwe vanenge vachibatawo yanga asi tinangoti zvedu hapasati pava netrakis yemabhuku mukoma blessing but dambudziko ndiroro kuti mwana unodzingwa first day mangwana vamwe achatadzokeri andimuona yokanganisa chiiekudzidzakwe vana izvozvizvo de pacho position yegovernment ngaanzwisisiki ibude pachena tizive kuti vakota tari kuti vana ngava vanopinda chikoro here kana kuti vana vanodzingwa tizive noti kana pakambonzi vanzi vanongopinda apa iye mhosva kudzingire mwana wechikoro school fees mangwa ndoona achidzingwa hatihausisi kuti position yegovernment ndeiti ipapo kungoita sekuti mamwe matsvere kungotaurira kungoti vanhu vafari kana kuti hatihanzii.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Donald nekupinda muchirongwa chedu.
Mufarise mukoma mungofarise mukoma Jonga kana naSandra yese.
Aiwa tinovamhoresa zvikuru ndofunga vakateerera
noripase manyemwe mukoma blessing.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Donald.
Aiwa tinotenda.
Thank you so much. Of course, Gibbs, we also have some messages on WhatsApp.
Yes.
First, we have Trevor who says, why are they increasing the fees while they are saying that the situation for the breadwinners is not that good? Sibanda H says, increasing fees is not the solution in any way. If the government is struggling to pay its civil servants bonuses and their salaries, how on earth should school authorities expect parents to pay, and they are also increasing the school fees? This is senseless and heartless. Vana muZimbabwe yotengeswa ma juice cards nematomatisi vasakanganwa izvozvo ma industry avhara ese kudya zvevapfupi nekureba kwete. Jabulani anoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti mari haimo munyika, makambani mazhinji achivhara kudai, plus makambani akavhura acho haakwanise kubhadhara vanhu. And then kuna Mataka says things are not good in Zimbabwe. Tichanonga sose nemuromo. Ere guys, the tuition fees, the tuition fee increase is worsening since the salaries are meager already. We only wait for God to define the future of Zimbabwe. Isu pachedu takundikana. Anele, anoti yezu, akaoma, ma school fees, eva na atitambuza, bediwe. Joseph says government should pay workers in time so that parents can pay their school fees on time. Temba says the Minister of Primary and Secondary Education is full of corruption. Schools are failing to cope with lots of students that are registering. At the same time, parents are failing to pay fees due to massive unemployment, among other issues. Gibbs.
Now we've got three messages on Facebook. We've got Charles who writes, "Jungle law rules in Zimbabwe." Then we've got Chinoda who writes, "It's completely hopeless to raise school fees since parents are penniless." Mm-hmm. Then we've got one other message from Charles Mazorodze who writes, "It's not good at all to increase school fees."
Mm-hmm. Mm.
So I'll just read those three.
Regai timbo enda kuna vama kunike. Vama kunike dambuziko rema buku rakamira semu shikoro.
I think as for now, it's very unfortunate, or sham to say that Honorable Minister Stokoe's conduct, besides violating fundamental rights and freedoms of teachers and educational workers, you are supposed to take a leaf from his predecessor, who is Honorable Senator David Coulthard, who ensured that the pupil ratio was the 1:1. So currently we might not necessarily say it's much of a problem in terms of accessing textbooks, because Dogora simply inherited a sound educational system from his predecessor, the only system that he has been working tirelessly to erode. As the Lord Chairman you know, of Zimbabwe, we are actually dismayed and baffled by his continued sham taken directionless policies and ministerial directives. And it's really disappointing.
Thank you so much, Mr. Makunike. Regaetende kunemwe mtereri, vata ruvinga magadi. Aiwa, tiripo. Mune radio eripa duze, rene kutipane radio erikuti avaongera. Zorai volume yacho ndoti tinzwa nani. Okay. Taurai zvenyu muri kuona sei nyaya yekuvhurwa kwechikoro nenyaya dzemaschool fees? Vataruvinga, regai timboedza kukufonerai back. Hatisi kunzwanana, ndofunga pane munhu akati vhurei radio. Volume yacho inenge isiri kunyatsonzwika zvakanaka, yakuita maongera. Okay, regai tiende kuna vamupofu. Makadi vamupofu? Aiwa, tiri nani. Zvikoro zvavhurwa izvi zvafamba sei? Saka zvina zvina kumira mushi. Mm. Saka muri kuti mari dziri kuendeswa vana kunze idzi dei dzashandiswa munyika kugadzira zvikoro zviri muZimbabwe.
Kana vane confidence namafacilities avo chiitika kuti vabudisira chinhu izvi zvinoda kumazita kuti shandisa mazita here kana kushandira faiiizevana.
Aiwa, tinotenda
zvina kusiya kumba kunoku ndizvo kuti vaprimary yose vana vatano kana zviri kumbobuda vabhuku dziri kuzvino vakuita kunde vakanga vatiza samuthing kuti vana vachigara pasi vataurirane kana usina kuzaurirana kuti zvenenenge yakuda kama
aiwa tinotenda aiwa tinotenda zvikuru vampofu nekupinda muchirongwa chedu. Aiwa vampofu tinotenda zvikuru, regai titi vamwe vapindewo vachiita vachitaura nguva yedu ndo isina kumira zvakanaka. Tinokutendai. Regai vataruvinga vanenge vadzoka. Makadii vataruvinga?
Tiripo, makadiwo.
Aiwa tiripo, tipewo pfungwa dzenyu tinzwe.
Izvototinetsa zvekuti vana vechikoro vadzingwa kuchikoro nhasi ezuva rokuvhura kumaticha acho hapo nzidzokeya kumba kwauya nemari hapo mari takabhadhara kare saka zvotoonesa kuti zvovanga chizva ndoti hurumende yakati vaeko vafanira kudzingwa mamisha uku.
Imi mune vana vamuri kubhadharira chikoro here uye vangani kana varipo muchibhadhara mari?
Vana vati kubhadhara chikoro vaindina vatatu vari kupuraimari kuita vatatu vari kusekondari. Kupuraimari tiri kubhadhara $10 zetemo, sekondari $30 zetemo. Izvozvo vadzingo ndakabhadhara temo hazvitovadzidza izvezvi.
Aiwa tino asiko kunze kwemaschool fees vataruvinga ndeapi mamwe matambudziko amuinawo?
Chikoro chacho hapana mabhuku ekuti vana chikoro kwacho kuinda kuchikoro kuverenga kwacho havana pekuverengera pakanaka vanopidzira pakliniki.
Aiwa tinokutendai vataruvinga nekupinda muchirongwa chedu. Tinotenda zvikuru. Of course I think the main problem Gibbs is that of books. That's what many parents are saying, and they are also not happy that there are a lot of policy inconsistencies. The government is saying kids must not be turned away because they have not paid their fees, but they are saying that is what is happening, and many are saying that they really miss the former education minister, David Coulthard. Yes.
Yes, lo mnumzana ubaba ukhayidi lapha econgweni. Baba Khayidi, kunjani? Uyangizwa baba Khayidi?
Ye ngiyakuzwa baba.
Ye unjani lapho khona?
Hayi kahle baba.
Ngicela ubambe khona lapho siyabuya kuwe vele ungasukile lapho khona. Uhlale khona lapho sibili. Ye uzenze ye.
Of course, for our radio listeners, we end it here. But remember, we are streaming live, so go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. And we are also on YouTube, so you can go to live talk. VOA Studio 7 live talk on YouTube. The full show will be there. You can also visit our Facebook page to watch the rest of the show. Signing off, this is Blessing Zulu. Not signing off, really, because
yes,
it's just a brief break.
Yes, stay tuned. This is Gibbs Dube in Washington, D.C.
በመላክ እንድትሳተፉ እንጋብዛለን። የስልክ ቁጥራችን 202-205-9942 ነው። እናመሰግናለን። አድማጮች የ